Memorial Day kuno nekugara kwataita kunoku tinonzwisisa kuti federal holiday yekurangarira magamba avo akafa muhondo dzakasiyana siyana, kungava hondo yekuVietnam, hondo yekuAfghanistan dzakasiyana siyana. Saka time yekuti maAmericans vanenge vachiungana vachirangarira hama dzavo shamwari nevanhu vese vakafa muhondo dzakasiyana siyana.
Pane mabiko anenge achiitwa here mumaguta akasiyana siyana sekwamuri ikoko?
Kuno kuFort Wayne vanoita mabiko avo avanoita. Tine cemetery yatinayo yakavigwa magamba akanyanya. Saka nguva dzose unoona vanoenda vachiita mabiko ekunota vachiita kupfuura futi mudenga vachirangarira magamba avo, vachiisa zvemureza yenyika ino pamakuva emagamba ose iwaya. Dzimwe nguva vanoitawo nguva yekuti vanoungana vachidya vachitaura nyaya dzenyaya dzemagamba avo nekurangarira zvinhu zvose zvinenge zvakaitwa kuti vanhu vakapira upenyu hwavo kuhondo dzinenge dzakaitika pakati peAmerica nedzimwe nyika zvakadaro.
Munomboshanda here nemagamba aya?
Hongu, ndinoshanda nemagamba. Vazhinji vakakwanisa kudzoka vasina kuwanikwa netsaona yerufu vekuno nevakasiyana siyana, nokuti basa rangu ndiri kuno kuIndiana kuFort Wayne. Ndinotungamirira yatinoti Lifeline yedu ye988, ndichiunganidza vanhu vanobva kunharaunda akasiyana siyana vachivedzera ivo atinoti maveterans ekuno muIndiana. Saka zvatinenge tichiita mubasa iroro ndirekubatsira kuti vanhu vanobva kuhondo vanenge vaona zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Saka tanga tichiona kuti vanhu vakaita semaveterans vari kufa nekuzviuraya, zvingati muchirungu suicide. Saka nekudaro isusu tichida kutira kuti vazvidzivirire kunyaya dzesuicide.